manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero agana kavatereri, tunosangana zvakare manero anasi, uri musi wechina, Gumiguru 27, 2022. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chandishamisa ndechevanhu vanga varipo vanga vakabata zvombo vachirakidza kuti pane basa guru kureva kuti kusvika kwataita kwavhundusa nzvimbo nenharaunda.
Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change Vanelson Chamisa vorambidzwa kuona nhengo dzebato ravo dziri muhusungwa kuchikurubhi. Mutungamiri wenyika vari mutungamiri wezanu PF vaEmerson Munangagwa vokurudzira nhengo dzebato ravo kuti dzisarwisane apo mubato moita kusagadzikana nenyaya yezvigaro. Zimbabwe yokatyamadza pasi rose nekurova Pakistan mumutambo wecricket. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change Vanelson Chamisa nhasi varambidzwa kuona nhengo dzebato ravo dziri kujeri rechikurubhi dzinosanganisira nhengo mbiri dzedare reparamende vaJob Scala navaGodfrey Stole. Frank Chikore anotipanya iye.
Vachamisa vaudza Studio 7 kuti pavasvika pajeri rechikurubhi varambidzwa kupinda mushure mekumiswa kwenguva yakareba.
Nhasi taenda kuchikurubhi uko kwatange tichifanira kunoona hama dzedu dzakasungwa dzekunyatsime. Chandishamisa ndechevanhu vanga varipo vanga vakabata zvombo vachirakidza kuti pane basa guru kureva kuti kusvika kwataita kwavhundusa nzvimbo nenharaunda. Tazomiswa ipapo kwemaawa anokwana matatu, asi chandinetsa nechekutitamira kudaro. Tazoti tapinda mukati zvikanza na officer in charge vagukurume vachamisa president mauya pano. Topuwa information ne instruction yekuti ipo pano pamuri tinofanira kutovhara majere nekuti patoshata. Saka tinokumbirawo kuti mungotinzwisisa, hazvichaite kuti muonane nanavasikala nanavasitole nehama dzose kunyatsime. Saka dema kurumidza kuti munge muchisuduruka zvite zvakanaka. Saka kuda kunga ndifunga kuti tichaita gakava, ndikati hai ina ndina kuuya mupopoto ndauya murudo. Saka ndonyaya yaitika ndozvazvaita kusvikira vazotirambisa.
Vachamisa vatiwo vashamisika vachiudzwa nemukuru wepajeri rechikurubhi vanzi vanonzi vahukurumwe kuti gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi ndivo vavafonera vachiti vachamisa vafanire kuona vasungwa ava. Vaziyambi vati zvataurwa navachamisa izvi ndezvemugodzi matsuro.
Vachamisa havana kumbotaura neni nenyaya yekuti vari kuda kuenda kujere. Ndiri kutonzwa newe kuti vari kutaura kuti ndavarambidza. Anorambidzwa ndeanenge ataura nemunhu wachona obva arambidzwa. Saka nyaya yavari kutaura iyi kungoda kungotaura mashoko enhando avasina kunge vatsvagurudza kuti ndezvechokwadi here zvavari kutaura.
Vachamisa vatiwo bato ravo harisi kuda zvekudaura ropa, asi vati hurumende haina kugadzikana.
Ndaona kuti hurumende iri kutya, ine muchikutyo mukuru inovhunduka. Munoziva kuti panosvika shumba huru mashizha anozungunuka. Ndozvandaona kuvhunduka chati kwatara kungeoneka turikwa. Saka tinoramba takazvitarisa takasimba, tinosimbaradza nekunamatira hama dzedu dziri mutorongo dziri mukumanikidzwa kuti zvinhu zviite zvakanaka munyika, kuti nyika igare zvakanaka ine runyararo norugare. Vamwe pavanenge vachinoisa mumhirizhonga simba, izvinoisa simba mukuvaka, murudo, murunyararo, murugare, nemukuvandudza nyika yedu kuti nyika isava nekurasikirwa neupenyu asi nekuchengetedza upenyu.
Gweta ravachamisa vaobheshava vaudzawo Studio 7 kuti vashamisika nezvaitwa nevekumajeri vachiti vambenge vataurira navo mangwanani vakawirirana. Muchauri webazi revemajeri reZimbabwe Prisons and Correctional Services Muzvare Meya Kanyezi vati vanga vasiri muhofisi mavo vakati havana chavanoziva nezvaitika kuchikurubhi. Imwe nyanzvi munyadzo yezvematongerwo enyika varashwit Mukundu vati zviri kuitwa nehurumende yeZanu PF zvokushungurudza vanoipikisa vakaita savasikala nevamwe vavo ndizvo zviri kuita kuti zvirango zvisabviswe.
Zviri kuitwa neZanu PF ndezvokuti imba iri kutsva, ivo vari kuya vachidira peturu vachiti aiwa tiri kudzima imba. Mazwi eZanu PF ekuti zvirango ngazvibviswe nehunhu hwavo hazvisi kuenderana. Unhu hwavo ngahusanduke.
Vasikala navasitole nevamwe vavo gumi nevana vave nemwedzi inokwana mina vari muusungwa vachinyimwa zvakare mukana wekubhadhara mari yechibatiso nematare zvitevera kusungwa kwavakaitwa nenyaya yemhirizhonga yakaitika kunyatsime mushure mekupambwa nekupondwa kwakaitwa nhengo yeCCC Muzvare Blessing Ali avo vakazowanikwa kuBeatrice mutumbi wavo wave kuora. Bato reCCC rinoti nhengo dzaro dziri muusungwa idzi dziri kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Asi vaziyambi pamwe chete negurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe vakataura nguva shoma yadarika kuti munhu wese anomira nemhosva dzake pasingatariswe kuti munhu anotsigira bato ripi rezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zvichakadaro, vachamisa vasimukawo munyika vakananga kuLesotho uko vakakokwa pakugadzwa kwemutungamiri wehurumende yenyika iyi mutsva Vasem Matekane mangwana. Vakawanda mubato reZanu PF vakabatira hura mumaoko sezvo mutungamiri webato iri uye vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutariswa kudoma nhengo itsva dzePolitbureau panopera Congress. VaMnangagwa vari kukurudzira kuti vanenge vasina kuwana zvigaro kana kukwanisa kuwana mukana wekukwikwidza vakamirira bato iri musarudzo dzegore rinouya vasaure mwoyo uye kuti pasaitwe mhirizhonga pasarudzo dzekutsvaga vamiriri ava. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vaudza nhengo dzebato ravo kuti dzinofanira kubatana dzotsvaga rutsigiro murunyararo vachiti hapana kudzokera kumashure panyaya iyi.
Of peace, tolerance, respect, and non-violence must remain the fundamental hallmark of all mobilization efforts as we galvanize the party membership and our people of our great motherland to vote for ZANU PF next year.
Gwara rerunyararo kuremekedza vamwe pamwe nekusaita mhirizhonga ndiro ratinofanira kutevedza apo tinotsvaga rutsigiro kuti vanhu vativhotere musarudzo dzegore rinouya.
Bato ZANU PF ndiro bato rega rinomirira zvido zvevanhu munyika uye hapana angaritadzise kukunda musarudzo.
ZANU PF inzou iri kufamba igongofamba ichingofamba
mashoko avaMnangagwa anouya apo bato ravo riri kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga musarudzo dzichangobva mukiitwa dzemabyelection kuinsiza nematovo. Vanongorora nyaya dzesarudzo vachishanda nesangano reelection resource center vaSolomon Bobos Bunu vati mashoko avaMnangagwa akanaka chose asi hazvifaniri kuperera mukutaura chete.
Asi chatinozoda kuti tinge tichikomekedza kwavari ndechekuti ngavarambe vakabata pameseji iyoyo ngavanzwa kuti kune mhirizhonga yaitika vosvika pasi votsvaga kwapa zvafamba sei pane kungotora pasina chavanozoita ivo pamusoro pemashoko avo vanenge vataura. Nuti
zvichakadai kune vamwe vatori venhau kubva kumakambani akaita seNewsday, Newsworks neNewZimbabwe asiri kufara nekuti akanyimwa magwaro ekuti ange achinyora pamusoro pekongress yeZanu PF. Mupepeti wenhau weNewsday vaWisdom Mutsungairi vaudza Studio 7 kuti vatori venhau vavo vakanyimwa magwaro ekupinda mucongress nekuti bato reZanu PF harisi kufara nemanyorero avari kuita nhau dzebato ravo.
hongu ndezo chukwane saka chao na wamu tuangwa saka vano ki ayo manyorega umuru kuita na uze zanupeva makare tuta kutu mwenyoreo in a good light ndezo haruta kutu mwenye wakanaka
asimuta uruwe zanupeva Chris Mutangwa vaka uzavatorbe na umushure memusanga nwe politburo nezuro kutivatorbe na waka wanda waka piwa mvumo kunzi kwa wabati vano nyura manyepo.
We have not refused anybody any registration except for one particular publication which we feel prefers to write fiction rather than to follow events which are happening in the party. So because they are used to writing fiction, we might as well not invite them because they will still write.
Hapana watakarambidza kunze kwebepa na urimwe rino nyura manyepo pachinyambo cheko nyura chokwadi chezuri kuitika mbato saka zvibatsiri kuti vavepo nekuti vanongonyora manyepo.
Anomira vatori venhau munyika akaita seMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe neZimbabwe National Editors Forum ashora zvikuru kurambidzwa kwevatori venhau kuita basa ravo achiti achaita zvaanokwanisa kugadzirisa nyaya iyi. Congress yeZANU-PF iri kuenderera mberi mangwana apo pachagadzwa nhengo itsva dzeCentral Committee. Vamunangagwa vachadumawo nhengo dzePolitburo kubva mudare reCentral Committee nemusi wemugovera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Hurumende nemamwe masangano ainoshanda nawo inoti mhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhukadzi kana kuti munhurume kana kuti gender based violence ichiri dambudziko guru munyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mukupemberera kusvika gore kwechibvumirano chekupedza mhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhukadzi kana munhurume, Spotlight Initiative High Level Political Compact icho chakanyoreranwa pasi gore rapera, munyori mubazi rinoona nezvevanhukadzi vaMoses Mike vati hurumende yakazvipira kupedza dambudziko remhirizhonga iri munyika.
Hongu tafamba zvikuru munyaya dzekupedza mhirizhonga muno munyika. Asi tinoona kuti basa richiripo nekuti iko zvino izvi zuva nezuva vhiki nevhiki tiri kuwana zvinobuda mumapepa edu zvichitaridza kuti denda iri tichinaro idambudziko risati rapera. Asi vandinofungidzira kuti nemaprograms atiri kutraya kuita inyaya yaticharamba tichifamba zvikuru.
Vamike vatiwo kuti mhirizhonga iderere madzimai munyika anofanirwa kuwaniswa cheuviri.
Zhonga zhinji inoitika munyika medu tinoona kuti inokonzerwa nekuti madzimai edu anenge asina cheuviri, anenge asina zvavanenge vachiita, zvozopedzisira zvaita kuti kazhinji kacho vanenge vachingomirira vana baba kuti variyo vanokwanisa kunge vachishangashika vachiuya nezvavanouya nazvo kumba.
Bazi rinoona nezvevanhukadzi iri rinotiwo rakatotanga zvirongwa zvepunduto kumadzimai anenge awirwa nedambudziko remhirizhonga iri senzira yekuti vakwanise kuzvimiririra munyaya dzezveupfumi. Vachitaurawo pamusangano uyu vakamirira United Nations Development Programme UNDP munyika amai Mia Sepo vatiwo pane zvakawanda zvichiri kuda kuitwa kupedza dambudziko remhirizhonga iri.
GBV remains a serious challenge and impacts negative on the country's advancement and achievement on gender equality and women's empowerment and threatens to set the clock back on women's rights and gender equality.
Pane zvichiri kuda kuitwa sezvo dambudziko reGBV richakakura uye richikanganisa budiro yenyika nekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume uye kusimudzirwa kwevanhukadzi.
Mukuru weEuropean Union muZimbabwe Ambassador Jobs von Cashburn vatiwo boka ravo rakazvipira kubatsira Zimbabwe kupedza dambudziko remhirizhonga nekusimudzira madzimai.
The European Union will continue to support gender equality very massively because that is one of our core values and we will continue to fight for...
European Union icharamba ichibatsira mukuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume varume ndozvatakazvipira kuti taramba tirwisa kupedzwa kwedambudziko regender based violence nekuti ndozvo zvimwe zvatinokoshesa
vachitaurawo nestudio 7 amai Rotina Mafume Musara vanoshanda nesangano rinobatsira madzimai nevanasikana vanenge vachishungurudzwa vemusasa project vatiwo dambudziko remhirizhonga iri rakakura
musasa tiri kuona kuti mhirizhonga muzimbabwe iri kuramba iripo uye yatowedzera ichiparadzira kubva even mhirizhonga yekurovana mhirizhonga yepabonde mhirizhonga yemari zvichingoramba zvichivapo nemhaka yekuti society yedu haisati yashanduka kana tichitaura panyaya dzematoxic religious beliefs matoxic cultural beliefs zvekuti panoda kuti pave nekubatana
chibvumirano chespotlight initiative high level political compact chinoratidza kuti hurumende yakazvipira kuisa mari parutivi mubhajeti yekurwisa mhando yemhirizhonga iyi pamwe nekuita tsvagirudzo munyika dzine chekuita nekuongorora kukura kwedambudziko nekudzika mitemo kuti zvikwanisike vamwe vakaisa runyoro rwavo pachibvumirano ichigore rapera vanosanganisirawo madzishe vedzisvondo pamwe nemasangano akazvimiririra masangano anobatsira eUnited Nations pamwe neEuropean Union ndo vari kubatsira hurumende nezvekushandisa ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Mumashoko kuvatori venhau South Africa yazivisa vanhu vayo kuti ichavachengetedza mushure mekunge muzinda weAmerica munyika iyi vadzivisa nezuro kuti pane chikwata chevanopfurikidza mwero chisina kudongwa nezita chiri kuda kudeura ropa musi wemugovera kana svondo muSandton Johannesburg. Ofisi yemutungamiri wenyika veSouth Africa vaCyril Ramaphosa yati vanochengetedza nyika iyi vari kuferefeta nyaya iyi. Hurumende yeSouth Africa yati America yagara ichipa yambiro dzakadai kuzvizvarwa zvayo. Ofisi yavaRamaphosa yati ibasa rehurumende yavo kuti izvidzivirire uye kuona kuti vanhu vayo vachengetedzeka vasingatye. Nzvimbo yeSandton inogara shoroma uye inoendwa nevanhu vakawanda vakapfuma kusanganisira zvizvarwa zvedzimwe nyika. Hapana chikwata chakataurwa nezita neAmerica kuti ndicho chinoda kurwisa South Africa, asi chikwata chinodyidzana neISIS chiri kurwisa hurumende yeMozambique mudunhu reCabo Delgado chakamboyambira makore maviri adarika kuti chinogona kurwisa South Africa nekubatsirana kwairi kuita neSADC kuchirwisa. Mapurisa azivisa mashoko kuvatori venhau nhasi kuti pane mumwe murume ane makore makumi maviri nemana ekuberekwa akapfurwa muHarare nezuro manheru pamuzinda weRussia muZimbabwe. Murume uyu anonzi akakuvara uye ari mune chimwe chipatara chisina kuziviswa nemapurisa. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ukraine inoti iri kudzima magetsi kune mamwe matunhu sezvo Russia nezuro yakabhomba mamwe magwenya emagetsi. Kambani yemagetsi yeUkraine Energo inoti kudzima magetsi kunoibatsira kugadzira magwenya aya. Upfumi hweAmerica hwakakura nezvikamu zviviri nezviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 2.6% kubva muna chikunguru kusvika muna gunyana gore rino. Bazi rezvekutengeserana rinoti upfumi kana kuti GDP hwakawedzera mushure mekumbodzikira mumwedzi mitatu yekutanga kwegore rino. Apo bato riri kutonga reZANU PF riri kupembera nekukunda kwarakaita musarudzo shanu dzemakanzuru dzakaitwa mugoera wadarika vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change pamwe nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti ZANU PF yakashandisa mhirizhonga nekutyisidzira vanhu sechombo chekuti ivhoterwe. vanoti uyu mucherechedzo wezvichaitika musarudzo dzegore rinouya idzo vanoti dzichakanganiswa nemhirizhonga kana pakasatorwa matano nekukasika. Asi Zanu PF inoti vanopikisa vakakundwa vanoti paitwa mhirizhonga ichiti nhengo dzayo ndidzo dzakatorwiswa. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata vatim Muringai vebato reCitizens Coalition for Change pamwe navaFrank Guni vebato reZanu PF. Tatanga nekubvunza vaMuringai kuti vanoti kudii nekukundwa kwakaitwa bato ravo zvine mutsindo musarudzo idzi.
Nyaya iripo tinoiziva tese, hapana zvakavanzika kuti Zanu PF iri kushandisa mhirizhonga nekurova vanhu kuti vawane mavhoti wayo. Takaona kuti kumatovo nekuinsiza vanga vaisa madesk avo pakati pesango vachiti munhu asati anovhota vobva vatora chitupa chake vobva vati paunodzoka pano tinobva takupa chitupa chako. Kuguruve takaona Zanu ichipa vanhu fetereza manheru chishanu before election vakavhundutsira 40 vanhu. Saka izvozvo zvanga zvakonzereswa futi nevhiki raiva before the election patikaona MP wedu weBulawayo Central Maitofa vachidamburwa maoko vakaitwa masejari vamonokeni vakamanyiswa musango ungatsuro ivo vari maMP. Kune dzimwe nyika izvozvo hazviitike but tirikuona kuti Zanu PF iri kuda kungoshandisa izvozvo kusvikira 2023.
Vaguni, munoti nemashoko ataurwa navaMuringai pamwe chete nezvakabuda musarudzo?
Isu takamirira Zanu PF tinongoti aiwa shiri muririro wayo. Kwese kunodyiwa opposition vanotanga kuchema chema tabirirwa tabirirwa, asi kana vahwina havachatauri kuti tabirirwa kana kuti vabirira. Saka isusu semusangano weZanu toda kutotaurira vanhu vese kuti vazive kuti uyu munongedzo wetsarudzo hombe yatakatarisana nayo gore rinouya Harmonized Elections kuti tichahwina zvine mutsindo uye hatisi kuzoregedza kukambena tichishandisa maresources edu ese atinawo. Tinoziva kuti pane kunenerwa kuri kuitwa. Isusu semusangano weZanu tinonge tichida kuziva kuti vanhu vedu vavhota ndivo vari mumasero edu here, uye kana vasiri mumasero edu vachida kunovhota vanobvumidzwa kuti vauye vachinyoresa kumasero edu kuti vapinde muurongwa hwemusangano wedu weZanu PF. Saka hakuna mutemo unorambidza kuti vanhu vasanyoresa kumasero avo avanoda. Izvi zviri kutaurwa zvangova nhongwa, ndo zvinoita kana vanhu vachinge vadyiwa. Hongu panoita apo nepapo pekuti vanhu vanodenhana vorovana, asi hausiriwo mutemo weZanu PF.
VaMuringai taurai tinzwi.
Ndoda kuti titaure nevaguni kuti munoziva kana tichida kuti titaura nechokwadi maresources ari kunzi anobva kuZanu PF igovernment taxpayer money here yavari kutaura, because mapurisa nemasoja nemota dzavari kushandisa dzakatengwa nemaregional taxpayer. Saka ndisi kuziva kuti Zanu PF ine maindustry here yainayo yaine maresources avasiri kutipa. Then number two, tinotaura inii kuti hatisi kutaura zvekunyepa nokuti vamudha vekukwekwe vanga variwo minister westate vakatotapwa nhavo vachitotaura kuti ivo chichamake sure kuti chamisa hasi kusvika 2023 ende vanhu vemuchirumhanzi kana ukatengesa uri headman uchazviona. Saka tazviona izvozvo, tozoona vanhu vachirohwa nemunhu mukuru weZanu PF achitaura izvo, tozonzwa futi vamunangarwa achitaura maticha teachers for ed kuti ukamisbehavior tichakutswinya. Kutswinya ikoko ndokuita sei? Saka ndozvatotaura kuti kana Zanu PF ine donzvo revanhu vamukomo vakataura vakati unoroverei munhu, ivo ngavatipe mavoters roll. Takati tokumbira kuti tione kuti zvakamira sei. Vakatidya zviri sese, hatina kana basa nazvozvo. Zvati kutaura isusu kuti mhirizhonga aiwa, hunzai ballot paper, regerai vasikana vabude vaite zvavanofanira kuita, chisiyane nenyaya yemhirizhonga yavari kuramba vachimbotiza iyi.
Vaguni, pane munongedzo uri kuti mhirizhonga iyo iri kunzi yakaitika iyi ndo ichange ichiitika musarudzo dzegore rinouya, zvichakanganisa mafambisirwo esarudzo. Imi seZanu PF ndezvipo zvamuri kuita kuti muzvichenure sarudzo dzisati dzaitwa idzi?
Aiwa, isusu hatingasweri tichiteerera makunga-kunga evanhu. Muri kudzangara kuti vaMuringai vari kungodzamba-dzamba, vabata nyaya dzanasikana, vakutaura zvamudha akatobviswa pauminista izvi hazvinei netarudzo yatiri kutarisa yakaitwa emabielections. Sezvatataura musangano wezanu unotaura pachena kuti isusu hatisi kuda mhirizhonga. Hatirambe kuti apo neapo pane wana vanhu vanodenhana vorovana, asi harisiriro gwara remusangano wezanu PF.
Vanga vari vaFrank Guni vanove nhengo yebato rezanu PF vari parunhare muno muWashington DC neStudio 7. Manzwa zvakare kubva kuna vatimuringai vebato reCitizens Coalition for Change vari parunhare kuOhio muno muAmerica zvakare neStudio 7. Munhau dzemitambo. Chikwata cheZimbabwe chanyora peji itsva munhoroondo yemutambo wecricket yepasi rose mushure mekurova chikwata chine mukurumbira chePakistan. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zimbabwe yashamisa pasi rese nekurova Pakistan nerun rimwe chete nhasi masikati mumutambo watambirwa muPerth Stadium, Australia weT20 World Cup Super 12. Mutsigiri wechikwata ichi vaLawrence Singende vanoti maChevrons adadisa nyika yese nezvaaita izvi.
Kwata ichi chaita zvinofadza zvikuru, chaita zvinofadza zvaratidza kuti vanokwanisa kuzviti vanodadisa.
Hapana kusanganisira vateveri vechikwata chemaChevrons chacho angachitarisira zvabuda mumutambo uyu. Asi Zimbabwe yasandura mafungiro aya ndokukunda mumutambo wayo wechitatu mushure mekurova Ireland ne Scotland. Vakanda maranzana nemakumi matatu vachitungamirwa naShaun Williams uyo akanda makumi matatu nerimwe chete. Vakawanda vanga vave kutoti Zimbabwe yarohwa. Asi maChevrons aramba kutambira izvi ndokudzvinyirira Pakistan mukukanda maranzana nemakumi maviri nemapfumbamwe chete. Izvi zvave kureva kuti Zimbabwe yave nemapoints matatu kubva mumitambo miviri yakaenzana neSouth Africa iyo yarovawo Bangladesh nhasi zvekare. Murairidzi wemutambo wecricket Edmund Mtetwa anoti Zimbabwe inokwanisa kutora mukombe iwoyu vanhu vakarivara.
Zimbabwe vanhu ngavasaitarisire pasi. Zimbabwe iri kutamba zvakanaka, iri kugona. Tinotenda Jeff Houghton nekubatanidza kwaari kuita chikwata chake. Vana Pakistan hatichatarisi, because hatichatarisi, tirungorova mateams ese. Tichahwina mukombe wevanhu vasingafungidziri, nekuti vanhu vari kuti sma underdogs.
Zimbabwe yasarwa nemitambo miviri mugungano iri neIndia pamwe neBangladesh iyo vari kutamba nayo nesvondo. Asi mumwe mutsigiri wemutambo uyu vaShakespeare Muzamindo vanoti Zimbabwe haisisina chekutya nekuti yatoita kare zvaive zvisingatarisirwe.
Aiwa apa isi tagara tiri kutongohwina, hatina kana fresh. Tinozorari matambiro ata timu yedu yezi, hatitohwina, hatina kana fresh kana diri kana hatitombovhunduka this time.
Murairidzi wechikwata cheRwanda chevanhukadzi asi achibva muZimbabwe Leonard Namburo anoti Zimbabwe yakasimba zvekuenda kure makwikwi aya.
Mukatarisa timu yacho iripo izvinezvi ine vana vechidiki vachangopinda kuzotamba mutambo wecricket, then ine experience yaRaza, Shaun Williams naCraig Ivan. I think zvichabatsira zvakanaka kuti timu ive inotamba zvakanaka.
Kubva makundano aya atanga, Zimbabwe yarova Ireland, Scotland, nasi Pakistan. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLife cheWomen's Roundtable na 8 PM, tiri kuita hurukuro nemadzimai nezvechirwere chegomarara repazamu iro rinobatawo kana vanhurume. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba idzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanorambidzwa kuona nhengo dzebato ravo dziri muhusungwa kuChikurubhi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vokurudzira nhengo dzebato rezano PF kuti dzisarwisane apo mubato moita kusagadzikana nenyaya yezvigaro. Zimbabwe inokachamadza pasi rose nekurova Pakistan mumutambo wecricket. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro kukuburikidza nekukunda kweZimbabwe Cricket. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyamina Gaino Gumede.